Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tiri kutirwadza sevabereki tobhadhara mari iyoyo pati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36.
Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa ekutenderere mberi Nations Agenda 2020 irikufanira kusesetirwa kana kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vopiwa mvumo nemapurisa yekutura mashoko avo ezvemamiriro ezvinhu munyika kumbare mangwana.
Korera 2020 ratanga zvakanaka munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge ingewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ioneke pane pasirino rese.
Vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanogamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari pachikoro chenjuve High School muguta reulawayo varatidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari yechikoro vachitiwo havasi kudzidza nokuti vadzidzisi havasi kuita basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vaona zvichiitika vati vana ava vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana, avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku, vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umo vanzi vanyore zvichemo zvavo, vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muvulawayo amai Zanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If the issue, let us not start by going to the
street. Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvekupinda mumugwagwa nekuti zvinoshandisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti nzirenyu ranzikasi zvamanga muchida. Asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozvitanonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki tobhadhara mari iyoyo pati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma$380 kubva kuma$36 tichienda kuma$380. Aisu tiri kukumbira kuti gavhumendi igadzirise nekuti vanhu havasi kuhora.
Amai Mudhimba vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichaka daro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Zvitatsa kutanga kwaitwa zvikoro kusvika nhasi, zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurirwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasipo kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarika kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Tatarisawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzidzwa mabasa nehurumende, vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita, zvichakonzera kuti vana vedu varida kugadzira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoiriro aitwa gore rapfuura. Tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa kumadzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, asi sangano reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvadomutuli Ncube. Vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mapurisa azobvuma kupa mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa mvumo yekuti vataure kunyika urongwa hwavanoti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kustodat wall kumbare mangwana. Bato reMDC rinoti urongwa uhwu hunonzi MDC's Agenda 2020. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa zodududza mushure mekunge vachamisa vanyora padande mudande ravo reTwitter vachiti vainge vaneta nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa, nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhwu nemusi wechipiri svondo rapera, asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi, taura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka, vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tiendere mberi neNations Agenda 2020 rikufanira kuseseturwa kana kuti kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana. Mapurisa atipa tsamba nhasi.
Mashoko aya atsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaamana
paStudat Open Space munzvimbo yembare nenguva dzemangwanani na 9 AM.
Vatamborinyoka vawedzerawo vakanji,
vanoda kuziva nemaomero azvakaita. Vanhu vazhinji vari kunonga soshe nemurombo, havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro, havana chokudya mumba, zvichaenda kupi nemamiriro azvakaita munyika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwoyo wati D vati zvakakoshera kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamise Zimbabwe vanetseka. Zvinonzwisa tsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa, zvichida ndo vachatisunungura mugena ratiri.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapekezela gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvii zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF.
President Agenda 2020 kunoita MDC mangwana zvinoratidza kuti MDC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatariswa nevana veZimbabwe. Nekuti ZANU-PF ikatadza, vanhu vanenge vakuziva kuti MDC yanga akaproposa izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati kana MDC yabvumiswa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light yokuti vasangane paStudat Hall vachitaurira kunyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti haisi demonstration yavari kuda kuti musangano zvavo vachitaurawo zvavo vachinyeperana nemasapota zvavo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe yendege dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yasvika munyika nhasi masikati uye inonzi yatambirwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi, iyo inove yerudzi rweBoeing 777, inonzi yabve yasvitswa kukambani yendege Air Zimbabwe. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avanga vari panhandare yendege pamwe chete navachiwenga uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vanonzi vauya nendege iyi vanoti ichi chinhu chikuru kwazvo chaitwa nehurumende chekutenga imwe ndege sezvo kuvepo kwendege kuchabatsira nyika zvikuru mukuwana vashanyi vanobva kunze kwenyika vachipinda kuzoona nyika. Studio 7 yakundikana kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMatiza kuti tinzwe kuti ndege idzi dzavengani dziri kushanda dzeAir Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Mutsvangwa pamusoro penyaya iyi.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ionekwe pasi rino rese. Chimwe chezvinhu chinoita kuti nyika ioneke pamap ine dzimwe nyika kuva nendege dzinenge dzichienda ikoko. Saka zvinofadza zvikuru ndezvakanangana neSecond Republic tourism igokura munyika medu. Tinoda kuti vakawanda vashanyi vauye vaone zvakanaka munyika medu. Tozviziva kuti tine Victoria Falls, tine zvakawanda Great Zimbabwe, zvese izvozvo zvinhu zvekuti vazhinji vari kunze uko vanoda kuti vauye. Kana pava nendege, kufamba kwevashanyi kunoita nyore. Saka naizvozvo chinhu chakanangana nehurumende kuru kuona kuti tasimudzira Air Zimbabwe inge ine ndege dzakakwana kuti itenderere muno munyika igotenderera muregion iendawo malong haul. Ndege yauya nhasi, zvinonyanya kufadza zvikuru ndiyo inoita malong haul. Haimire mire kana kuri kubva pano kuenda kuBeijing inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kana kuNew York inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kuLondon. Saka ni kwakasiyana siyana. So tiri kuti izvo chinhu chakanaka chinoita kuti vanhu vabudirire, chinoita kuti nyika ibudirire iaccess. Saka tikawana access iyoyo airline ichifamba, Zimbabwe airline yedu iripo, it's a source of national pride. It deserves us Zimbabweans kuti ticelebrate kuti zvinhu zvedu zviri kufamba.
Ndege iyi indege itsva here kana kuti indege tsaru?
Ndege iyi indege yakamboshandiswa asi chiriku indege yachiriku zvinzwa chaizvo.
Izvi zvasvikangani dzavepo dzeAir Zimbabwe ndege?
Ndege dzeAir Zimbabwe dzavepo. Kuti tivane madetails akadaro tiita kutoti mutaure naminista wetransport. Asi pachine kushanda kwakasimba kuti dziwande dzigopfuura ipapo.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru mubazi rezvekubatsira vanenge vavirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Komo vanoti vanhu vavakatumira kuhwange kunobatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nemusi wemugovera vakwanisa kubatsira mhuri makumi manomwe. Zvinonzi dambudziko iri rakawedzerwa nemigero inorasa mvura yainge isiri kushanda zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo.
Mukuru weprovinsi yeMatabeleland inonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvokufuga, nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese, iri zvekudya izvi zvimwe zvakakanganisika. Saka hurumende inotarisirwa zveichibetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Takaitira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu rematebeleland south kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here, kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira.
Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanenge vawirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Komo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi America iri kurangarira mabasa akaitwa naDr. Martin Luther King pazuva rinonzi MLK Day. Dr. King vakaberekwa musi wa 15 ndira, asi mhemberero idzi dzinoitwa muvhiki rechitatu randira gore roga roga. Reverend Dr. King vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica nepasi rose. Muna 1983 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan vakati paitwe zororo rekurangarira Dr. King, asi izvi zvakazotanga kuitwa zviri pamutemo muna 1986. Mukusiya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMaloney University muno muAmerica, Dr. Mose Rumano.
Zuva iri rakakosha chaizvo kunyanya-nyanya kune vanhu vatema muno muAmerica uye nepasi rese. Zvinongopawo tariro uye neushingi kuti vanhu vanofanira kuti vashande zvakasimba kuti vaone kodzero dzavo, kunyanya-nyanya vanenge vakadzvinyirirwa.
Mazwi api amungati imi akanyanya kukubatai pane zvaitaurwa navaDr. Martin Luther King vachiri kurarama uyezve ari kuwanikwa iwe achiteedzwa?
Zoona zvinangwa zvinenge zvichida kuti zvibude pachena. Pasi rese rinodzidza kuti Dr. Martin Luther King wanga wakamirira chokwadi, chokwadi chevanhu vakanga vakadzvinyirirwa vatema, vakanga vasina kodzero dzekuti vakwanise kuvhota uye vakanga vasina kodzero sevanhu vairarama munyika yeAmerica. Zvinova zvinotibatsira kuti pasi rese vanhu vanenge vachishandira kodzero dzevanhu havafaniri bakuva vachirwisana, nekuti pakatanga kurwisana nehondo hazvizofambe zvakanakaba. Asi kunyararo vanenge vachirwira kodzero dzevanhu vanokwanisa kubudirira zvinhu zvichiita zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe munyika yeZimbabwe tichiona kuti nguva yapfuura tinoona kuti kana pari kuitwa zvinhu zvokuvira kodzero dzevanhu tinomboona mapurisa kana masoja vachipindira uyezve vanhu vachirohwa nezvimwe zvakadaro?
Vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti kana tichiratidzira ngatiratidzirei murunyararo, tisingatiba kana pakauya mapurisa kana masoja toda kuedza kukurwisana navo. Awa vanhu vanenge vane zvombo. Ndozvaiitikawo panguva yaDr. Martin Luther King Jr. muno muAmerica. Wairohwa nemapurisa achiitwa zvese zvavakanga vachiita, asi ivo waisadzodzeraba nekurwisawo. Waingoramba wachidzotsera hawo iwe murunyararo wachiti ngatirambidzei tichitaura zvinangwa zvavanomiririra. Nekuti pakaita kurwisana kwemapato anopikisana hazvizofambe zvakanaka ba, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasina bazvombo vanokuwadzwa uye vanoparadzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hapana kunyatsowirirana muCameroon nezvekukosha kwemusangano pakati pemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaMaurice Kamto negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaTibonege. VaKamto ndo vari kuzviti vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi muna 2018. Vanage vati hurumende yeCameroon haina zvakawanda zvairi kuita kupedza dambudziko revakaipandukira rauraisa vanhu zviuru zvitatu. Vamwe vanoti vanage vari kupa mashoko anobatsira kupedza hondo iyi, asi vamwe vachiti havana zvavanoziva nezviri kuitika nekudaro vanofanira kunyarara. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump Ari kutarisirwa kuendesa mapepa awo nhasi kudarire Senate achipadivi rawo panyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo here zvokuti vabviswe kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats mudarire House of Representatives vakapomera vaTrump mhosva mbiri dzine chekuita nekubata kwavakaita mari yainge yanzi inobatsira Ukraine vachiti vainge voita zveuori nekuda kukumbira nyika iyi kuti iongorore mumwe wevari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino vaJoe Biden vebato remaDemocrats. Asi vemaRepublicans vanoti vaTrump havana mhosva yavakapara. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushayikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Manangazira vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutano hwavo.
Kana tiri kutarisa utsanana tiri kureva kuti izvo nzvimbo yauri kugara haina here marara, hapana here tsvina kusanganisa tsvina yevanhu nekuti kana zvakangoita uchapa kudaro zvinokonzera zvirwere zvakawanda. Tine dambudziko redisentry, manyoka aya anenge aine ropa kana kuti aine madziwa mukati. Tine dambudziko zvakare kunyanyanyanya kuvana vari pasi pemakore mashanu.
Dr. Manangazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa neutsvina zvinonyanya kudherera vane zvirwere zvinenge HIV AIDS uye nevana vari pasi pemakore mashanu. Dr. Manangazira vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose uye pasina zvimbo zvine mvura sezvo kuita izvi kuchikonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara nemakiriniki ehurumende.
Dzimba dziri kungopegwa pese pese, vanhu vachingopuhwa dzimba pasina migwagwa, pasina mvura, pasina zvimbuzi. Saka izvozvo zvakonzera urwere hwakawandisa.
Mukuru wechitungiza Residence Trust amai Alice Diana Kuvheya vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru sezvo vagari vekuSt Mary's vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura. Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura tsvina idzi dzinozoguma dzaeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatsochengetedzwa izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Kubudikidzwa nechitungidza municipality iri kunzi ine chikwereti chakakura zvikuru kuHarare inosvika kuma 8 million isiri kubhadharwa.
Baba Stanislas Matindike avo vanogara kuWarren Park vanotiwa mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhurani zvishoma izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Nzvimbo dzinogara vanhu vatema zhinji mukati meHarare hatsina mvura yemumbo nokuti mvura yemunisipariti haichazikamwi kuti inouya musi wani. Bhurane zvinenge zvichiwandirwa zvakaita kuno kuWarren Park kunowanikwa nzvimbo dzine matsime kana kumatsime ikoko kunogona kuwandirwa zvekare. Saka vane dzimbavo dzinenge dziri kunzeuko kunokwanisika kuti upindewo musango. Zvino mumasango macho kana mbeu dzichiri diki munonyadzisa kuti undotonona imomo zvikuru masikati. Saka vakatomirira kuti chibage chikurewo kana chakura nezvaanani munhu anosvika achingozvivanzavo imo.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo yaiva nechirongwa chokukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kumanyami sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera.
Hurongwa implementa zvatakawirirana nehurumende zvinosanganisa mari dzavakati vanotipa kuti tore zvakare mvura yakawanda kubva muna manyami. Takatarisa kuti gore rineri hakuna kunaya mvura yakawanda.
Bazi reutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere 6800 vakarwara nemanyoka uye vamwe gumi nevashanu vakashaya nechirwere ichocho kubva munandira kusvikira muna zvitaguri rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare nekukurumidza pane zvanga zvakarongwa mukurwira nzvimbo ye 2021 Africa Cup of Nations zvichitevera shanduko yemazuva ekutamba yaitwa neve Confederation of African Football. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabuditswa neveka Frinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 kurume kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge veCAF ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinari AFCON 2021. Kubva muna chikumi kudzoka muna ndira wegore rinouya nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. VeCAF vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoinzi matanhatu mapoinzi maviri pamusoro pemaorias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu muzvina bhizimisi vaObert Masotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumativi evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Botswana ine poindi imwe chete asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maorias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata chemaureas panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Takatarisa Luther King Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuulawayo vachiti hava. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanopiwa mvume yekutura mashoko avo ezvemamiriro akaita zvino munyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Sokuizika ndisendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio